mutungamiri weAmerica, vari ivo vari kumirira bato reRepublican Party musarudzo vaDonald Trump nevari kumirira Democratic Party vaJoe Biden nezuro vakaita misangano panguva imwe chete munzvimbo dzakasiyana vachipindura mivhunzo yeveruzhinji mukutsvaga kwavo rutsigiro mashondo mashoma sarudzo dzichaitwa musi wa3 mbudzi dzisati dzaitwa. Vaviri ava vaifanirwa kunge vakasangana mugakava asi mushure mekunge vaTrump vazivisa musi wa2 gumiguru kuti vakange vabata chirwere cheCOVID-19 varongi vegakava iri vakaita kuti musangano uyu uchiitwa pachishandiswa zvivhitivhiti kana kuti virtual asi vaTrump vakaramba kupinda mazviri. Kwakazove nemisangano neveruzhinji mumatunhu ePennsylvania neFlorida. VaTrump vachitevera musarudzo vave kuedza kushandisa nguva yakarasika. Chiitiko ichi chakaburitswa nenhefenyuro yeNBC News. VaTrump vakadzivirirawo matanho avo pachirwere cheCOVID-19 vachiti vakamisa kupinda kwendege dzaibva kuChina mukupera kwandira. Asi minduro iyoyi yakashoropodzwa zvikuru navaBiden avo vaivewo mumusangano weveruzhinji waikokerwa naGeorge Stephanopoulos wenhefenyuro yeABC News. Raive basa remutungamiri wenyika kutungamira asi haana kuita seizvozvi. Haana kutaura pamusoro pezvaifanirwa kuitwa nekuti semaonero angu aingoramba achishushikana nezvemusika wemari vaBiden vakadaro. VaBiden vakati vaTrump vaifanirwa kumanikidza magavhuna ematunhu pamwe nemameya kuti vadzike mitemo iyo vanoti yaikwanisa kuponesa upenyu hwevanhu vakawanda. Vakadomwa navaTrump kuti vave mutongi wedare reSupreme Court amai Amy Coney Barrett vari mudare reSenate uko vari kuvhunzurudzwa svondo rino uye kana vakatambirwa zvinogona kubatsira kuona anokunda musarudzo. Zvinenge zviri kwavari, ndinofunga kuti vanogona kupa mutongo unogona kana kunditsikirira. Handione zvangu paine dambudziko vaTrump vakadaro. VaBiden havana kuzvipira pakuti vachawedzera here uwandu hwevatongi vedare reSupreme Court senzira yekushandura mamiriro akaita vatongi. Vakati havasi kuzvitevera uye zvinoenderana nekuti zvinenge zvabuda sei. Vaviri ava vanowirirana pachinhu chimwe chete. VaTrump vakati tine sarudzo iri kuuya ndinofunga ndiyo sarudzo yakakosha munhoroondo yenyika ino. Ukuwo vaBiden vachivimbisa kushanda nevebato reRepublican kana vakasarudzwa. Nekuti pane zvinhu zvakawanda chose zvatiri kuwirirana mazviri. Asi pane zvakawanda zvinopesanisa mapato aya. Vanhu vatotanga kuvhota pamberi pesarudzo mumatunhu akawanda uye vaTrump vari kuyambira kuti panogona kuitwa chitsotsi chakakura. Nyanzvi zhinji munyaya dzesarudzo dzinoti izvi hazvisati zvamboitika. VaTrump vakavhunzwa kana vaizotambira zvinenge zvabuda musarudzo. Minduro inoti hongu. Hongu ndinotambira, asi ndinoda kuti ive sarudzo inovimbika. Zvinovewo zviri kudiwawo nemunhu wese. Vari kukwikwidza ava vari kutarisirwa kusangana svondo rimwe chete kubva iye zvino mugakava ravo ravanenge vari pamwe chete rekupedzisira. Mashoko aya maverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.